kurambira ndaguchinja mutemo sarura yodura zanzika yongoma nyangwe hukuzama undura ndaguchinja mutemo sarura yodura zanzika yongoma nyangwe hukuzama undura oh
emambo zika
kutonga kwayo ngoma painorira ngoma yamakachaira rinofadza nendera
mikambara makachaira
kutonga kwaro
kamba
kutonga